Zvakaipa ndaitawo zvakanaka. You never checked on me. Pandai kudai, you never loved me. Calling on my phone dzichapindidza vechuru. Asi pandai phone mind you wanna send on netsa. Rufu handikwate ndine zero fear. Ndofamba ndina mwari cause he got me here. Every man is a walking dead. Paroka wana time. At the end of the day you gon' be dead. Aigara zvakanaka uyu. Hey, aiva mwana akanaka uyu. Murain, why you saying right now? Makadi kundudza ndiri pano. Don't play with my feelings when I'm gone. Manzo Bebei maru wangu. Ndichiri kufema. Don't love me when I'm gone. Chengetai vana wangu. Kana namira kufema. Tozanga nizwa na ishe. Wangu hundi posta posta. Asipanga ndiri kuwa iu mbadaka. Talk about me when I'm still here. Talk about me when I'm not here. Fame or wrong, dijiri kufema. Don't love me when I'm gone. I just wanna live my life. She gonna say
Sekuru Murisei, ni muri enyu, ni mabasa zvese kuri seisebo, ni makurukota egore idzva.